zanonoka zvirikuitika kuZimbabwe zvinoshamisa.
Eh.
Zuru nezuru kumaruzevha kumadhorobha vakubuda zvinokatyamadza nekuti nguva yeshanduko yasvika. Zvataona paruwangwe kunyanga notsi vanhu aive mavhu nemarara. Mazera ese, madzimai, varume, vana vechidiki vakwigura vese vanga vakaungana paruwangwe vachinzwa mashoko eshanduko anga achibva kuna purezidendi wechidiki vachamisa.
Munoona sekuti vanhu ava vane chido chaicho chaicho here, vachauya kuzovhota here, kana kuti nda vanhu vanongouya nokuti vanonzwa kuti vachamisa variko vanenge vachida kungoonawo zviri kuitwa nevamwe vanhu?
Ndinoda kuti tanonoka zvaakuitika rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakaregesa kutanga voters runyowani last year pachirongwa chedvr. Vanhu vatakuona zvasiyana nezvekudhara. Mazuva ano vanhu vakuuya vazhinji vacho vanenge vanhu vatori registered to vote. Zvasiyana nekare paingouyawo vanhu nekuti voters rorarigara riringoipo angarara angogara riripo. Asi izvezvi tiri kuona vanhu vazhinji vacho vari vanhu vakaregesa nekuti vatungamiri vedu vari kuita mukana wavanozombobvunza kuti pane gungano riri pano vakarejista kuvhota vangani. Hatiri kuona zvishamiso chaizvo. Saka tiri kuzviwimba nekuti ini kwandinotobvawo nekwandinoswera ndiri kungotongana nevanhu vari registered to vote. Vanhu vangononokerwa nemusi wacho wekuti vaise vachamisa pachigaro.
Chinonyanya kukurudzirwa nevanhu kuti bato renyu riite chii pamarali esaya?
Ya, tingati vanhu vazhinji vari kunyanya kusimbaradza nyaya yekuti kuzeki iko kungakunyatsoongororwa. Nekuti muZimbabwe muchakangozara fungidziro yekuti zeki yedu haina kuchena. Vanhu vachinzwa nyaya yekuti kune masoja, kune maCIO vari kupindira mune zvematongerwo enyika, vari kupindira mukubatwa kwezeki. Vanhu vari kuti vatungamiri kutarisisa ipapo. So that zvinobuda zvizotadze kuenderana nezviri kutarisirwa nevanhu. Bozina vanhu vakuziva kuti hapana zviri kupakerwa sarudzo yakachena. Hapana kana mukana mudiki diki zvavo nekuti zvano PF ihwine. Saka ndozviri kunyanya kuchema vanhu kuti mareforms ngaongororwe. Vanhu vachiri kubvunzwa zvemasiriro nhamba zvino vasingabatsiri zvazvo kune vari kuzvibvunza kusiya kwekuda kuedza kuti vanhu vachiyidzirwe. Saka vanhu vari kuti izvozvo ngapaongororwe zvakaro kuti matraditional leaders varegedze kutyidzira vanhu kana kushandisa chikafu sechombo chezvematongerwo enyika. Toda kuti vanhu vazive kuti masiriro nhamba haasiriwo anovhota. Masiriro nhamba kutorwa siriro nhamba hazvirevo kuti pauchavhotera paakutozivikanwa. Toda kuti shoko rinyatso kushambadzwa kuitira kuti vanhu vakatotorerwa masiriro nhamba kudhara vasafungidzire kuti hazvisina basa kuvhota. Nekuti vamwe vanogona kutyiswa kusvika pekuti aidha vachazovhotera zano nekutya oro kutoregedza kuvhota kwacho vachiti patinovhotera pacho panozivikanwa. Saka dakuti shoko iri rirambe richiziviswa vanhu kuti hazvina zvazvinobatsira kutora siriro nhamba yemunhu.
Musangano unotevera muchaita kupi?
Muno mumanikaland zvatakuzaita zvokuti Zimbabwe yese chatobaka wekendi yega yega maalliance principals edu anenge achikushwa kuti aparidze shoko yeshanduko. Zvandiri kuziva ndezvekuti next weekend kumanikaland nekuti isu kumanikaland takapiwa wabiti ndiwo tinenge tichifamba nawo kazhinji. Tinenge tiri kubhuhera kupa murambinda chaipo chaipo kumusha kwababa Tsvangirai kuti tiedzagidze mhuri ikoko kuti zvatakasirwa navatsvangirai tichiri kuzviita nemazvo. Ndinofungidzira zvakare kuti svondo rinouya iroro musi wesande vanhu vangangosangana kwamutaza patasa panyazoziva kuti papi chaipo utungamiriri huchiri mukati mekuronga. Asi chiri pachena ndechekuti chitima cheshanduko chaakutofamba hachisi kumira. Next week vana veshanduko vanonga vachisangana nemamwe mashoko kubva kuvatungamiriri kuitira kuti moto wacho ubva wangobvira nyika yacho yese.